And we know that all things work together for good.
Kune vanhu vadamwari.
Jehovah muri kushanda. Chifunza kuti sezvinhu zvadaro asi makanyarara muchishanda mukati mepani makanga
muri mwari.
What I call loss you call process. What I call pain you call progress. Zvandaiti zvapera muupenyu makazvishandura kuva blessing. Misodzi yangu yakava testimony. Rimarangu rwakava morning glory. Now I know handina kusiwa. You were working silently for me.
Jose zvinoshanda zvakanaka.
Kune vanoda
Jehova.
Even the tears,
even the battles,
will turn around
by grace.
Mwari turn it into good.
Oh,
Mwari turn it into good.
Oh,
hey. Kanadora kabari kapamberi. Maybe another better one awaits me. Kana shamwari tandisi anzira. Muri kundiswededza kwa muri. Like Joseph sold by his own blood. Still he rose where kings once stood. Tender nasi, even delay can carry mercy. Diani anoshandura zvinhu.
Jehovah,
who redeems my pain. Jehovah,
Jehovah.
Diani ane purpose yangu.
Jehovah,
forever I will trust. Hallelujah.
Jehovah,
ah, yeah. To your hand and
because you hold my days together. Your promise keeps me anchored. Oh,
oh, oh.
Jehovah.